manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingayo lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina ndira 12/2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndine Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Human Rights Watch yopomera hurumende yeZimbabwe mhosva yekutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Dzimwe nhengo dzedare reparamende muBritain dzokurudzira hurumende yenyika iyi kuti isabvumidze Zimbabwe kudzorwa muCommonwealth nenyaya yekutonga nedemo. Mapurisa anoti asunga vamwe vanhu vakabuda pavhidhiyo vachiti vatsigiri veZANU PF vairova vatsigiri vebato reTripoli C kwaMurehwa North. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reHuman Rights Watch raburitsa gwaro rinotarisa mamiriro akaita nyaya dzekodzero dzevanhu pasi rose kana kuti World Report 2023 richiti Zimbabwe iri pakati penyika dziri kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Hurumende inonzi haisi kuferefeta mhosva dzekuitwa kafira mberi kana kupambwa kwevanhu uye Zimbabwe inonzi iri kudzika mitemo yakawanda inombunyikidza vanhu. Hurumende iri kushorwa nekutadza kuzadzikisa zvakakurudzirwa necommission yavaHalema Moshande mushure mekupfurwa nekuurayiwa kwevanhu nemauto muguta reHarare. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kana gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Muchangwa kuti tinzwe divi rehurumende kunyangwe tavatumira mibvunzo. Asi mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanokokera mabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum waWilbert Mandinde.
Kuti iri kutaura chokwadi maererano nemamiriro akaita nyaya dzekuchengetezwa kwekodzero dzevanhu munyika yedu yeZimbabwe. I think comment yandatanga kungobata yekuti pane mutemo weZimbabwe Independent Complaint Commission Act uyo wava mutemo pari zvino. Wavanga vata wasati wava mutemo nyangwe zvavo wava mutemo tiri kuona kuti pakapaswa mutemo iwowo hauna kana kutombonzi kuchatanga kushanda rini so nanhasi mutemo uriko wakangosendekwa usiri kuita basa rawakaitirwa kuti uvepo
unenge uchifanira kushanda sei mutemo uyu vamandinde
iwowo unokoita kuti vanhu ava vanenge vaine macomplaints mushure mekusabatwa zvakanaka namasecurity forces edu asangasa mapurisa masoja vasori vane kodzero yekuti vaende kuboka rakazvimirira rega iro rinonzi Zimbabwe Independent Complaints Commission kuti vanoroja macomplaints avo.
Munoona sei zvavari kutaura nezvemoshande commission?
Hapana chati chaitwa nemarecommendations akapiwa neyainzi Moshande Commission. Inova commission yakaongorora mhirizhonga yakaitika musi wa1 August pakapfuurwa vanhu namasoja namapurisa vamwe district 7 vakafa. Moshande Commission yakaita marecommendations anosanganisa nyaya yepayment of compensation asi nanhasi avo vakapfuurwa vakakuvara avo vakasiyiwa vanherera vabereki vaurayiwa vamwe vavona nhasi vanokwangwaya hurumende ichipa manyepo ekuti iyo yakatokombanzeta vanhu ivavava tikuona zvakare kusungurudzwa kwevemacivil society organizations maNGO pamwe chete nemaopposition political parties.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
I think takambotaura kakawanda nanhasi vasikala vari mucustody for more than 200 days vakamirira kuti vatongwe. So inyaya dzakadaro idzodzodzo dzoramba dzichinetsa. Tiri kuziva kuti kune gwaro riri pamberi peparliament reprivate voluntary organizations amendmentio iro richakonzera kuti mamwe masangano anoshanda akazvimirira ega amaNGOs ava anovharwa. So zvese izvozvi zvinhu zvatiri kuona zvakaitika gore ra2022 and tinotanga 2023 tine tumutemo twekudzvanyirira itwotwo.
vanokokera mabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Mapurisa aburitsa padande mutande rawo reTwitter kuti asunga vaPaul Kachigu nava Dignity Nadzo vari kupomerwa mhosva yekurova vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kumurehwa North. Mapurisa anoti achiri kuenderera mberi nekuferefeta nyaya iyi. Vanhu vatatu vaizviti vatsigiri veZANU PF vakabuda pavhidhiyo vachirova vatsigiri veCCC uye vasungwa kusvika pari zvino. Dare reparamende muBritain nhasi ranga richitarisirwa kuzeya chikumbiro cheimwe nhengo yedare iri Lord Oates chekuti hurumende yenyika iyi ishande nedzimwe nyika kuti Zimbabwe isabvumizwe kudzokera mugungano reCommonwealth kana isingaremekedze kodzero dzevanhu sezvairi kupomerwa. Zimbabwe yakabuda muCommonwealth muna 2003 asi muna 2018 yakati yainge yoda kudzokera mugungano renyika dzaive pasi peutongo hweBritain kunyanya iri. muCommonwealth amuna kubatana pakuti Zimbabwe yodzoswa here kana kuti kwete. Gore rapera Commonwealth yakatumira chikwata chayo kuZimbabwe kuti chione kuti potorwa danho ripi. Kuti tinzwe divi reZimbabwe panyaya iyi ngatinzwe hurukuro ya Blessing Zulu Studio 7 nemutewedzeri wemunyori mukuru mudare reparamende ari mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Sharamba.
Zimbabwe yakabuda muCommonwealth. Makomba taita zvinga kanyora tsamba yakaitika navamugadi kwamuri sevatatu venhau yakasainwa naProfesa Jonathan Moyo vanga vari minista wangutakuta panguva iyoyo ndadhiktetirwa navamugadi kuti taakubuda muCommonwealth tisi takatora decision iyoyo ndochekutanga ende vazhinji vakanganwa nyaya iyoyo. Chechipiri ndechekuti panoita Second Republic maBritish ndiwo anova katiri otuma minista wavo voti zvazvakadii kuti tichitanga kutaurirana kuti mudi murege kuranga kwamakaita panguva yavamugabe kubuda mubva mabuda muCommonwealth kuitira kuti mudzokere muCommonwealth. Handiti nobva tazeya pfungwa iyoyo tikati kamuti tingofi nepolisi yedu yeengagement and reengagement ad is not a bad idea. Ndobva takanotanga kudondana mupfungwa nemaBritish obva nyaya yeshi yeCommonwealth.
Ko vari kuti Zimbabwe inenge isati yanyatsozadzikisa zvinodiwa kuti ingeri nhengo yeCommonwealth vachitarisa nyaya dzekodzero dzevanhu zvesarudzo idzi nezvimwe.
Iyoyi vhiyu yekwatini vhiyu ine basa ndeyeCommonwealth as an organization haingava yanangana because hatisi kujoina hatisi kuda kuita rejoin bato raanangana kuda kupinda muCommonwealth. So vanhu vane verdict ino which matter to us must find missions eCommonwealth nemamembers eCommonwealth zvana mutoriro havatora zvavanotaura ndezvavo izvi hazvingave zvinganyaya kuti neta bcause tinongovabvunza kuti munei nazvo pahuku yemweni.
Vanga vari mutevedzeri wemunyori mukuru mudare remakurukota vari mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Sharamba vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Nyaya yagara ichingotaurika muUK sezvo toziva Zimbabwe yakatemerwa zvirango zveupfumi nenyika dzakaita seUK nedzimwe nyika dziri muEurope nenyaya yekuviolata mahuman rights and debate zvayo muHouse of Commons yekuti Zimbabwe iriadmitwe kauti kwete nyaya yao maBritish neZimbabwe nezvavanenge vachingoonawo zvinge zvichiitika kuZimbabwe.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Sezvatoziva nyaya dzemhirizhonga dziri kuramba zvichingoitika muZimbabwe. Nyaya dzemacontested elections dziri kuramba dzichingoitika muZimbabwe. Nyaya yemafree and fair elections zvekare inyaya dzinoonekwa dzichinetsa muZimbabwe uyezve political violence sezvatongoona kuti kubvira gore rapera tichipinda mugore rino iri kuita senge yawedzera. Saka izvozvo nezvimwewo ndo zvinenge zvichitarisawo masangano wakata se House of Commons ya ya pani kwa chidi debate. Nyaya ye zirango za upfumi inyaya yema British. Uyeze inyaya ye kuti ivo waneo zwanengwa chuona ama irane nukuda kuchikizana kwa nengwa chita ni Zimbabwe.
Asi mnaona se mamiru akaita zvinhu pari zvino.
Mamiru akaita zvinhu anotaza kuti iyo Zimbabwe yacho kungodawo kuti vango pinda mucommonwealth macho but iyo havanawo maoka kachena.
Mungatsanangura ipapo vamasiya.
Tinoona kuti president Mnangagwa vanga vachienda vachiita rallies vachi kurudzira members dzemusangano dzavo kuti vatake vanhu veTCC. Vachiwenga zvekare vachiendawo vachikurudzira kuti vacha crusha TCC senhunzi. Saka zvinhu zvakadaro zvinhu zvekuti kana zvichizoonekwawo nenyika dzinenge zvichizviti dzino respecta ma human rights kana kuti nedzimwe nyika dzeichiona kuti isusu hatingambofambidzani nevanhu vakadai so kana vakudebatawo muma House of Commons kana muma parliaments avo hazvingave zvinhu zvinganzi zvakashata maonerawo aonenge achionawo kuti Zimbabwe haisi kufamba negwara rinofawo chifambawo nedzimwe nyika dzinozviti dzino respecta the rule of law and dziri civilized.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunare na Blessing Zulu Studio 7. Sangano rezvizvarwa zveAfrica zviri mhiri kwemakungware African Diaspora Development Institute natsirabatsira chipatara cheparirenyatwa Group of Hospitals nezvinhu zvekushandisa pamwe nemishonga zvinokosha zviuru mazana mana zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$400,000. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachisvita zvinhu izvi kuvakuru vakuru vepachipatara ichi, mutungamiri weAfrican Diaspora Development Institute, Dr. Arikana Chomborikao, pamwe nemutevedzeri wavo vaDamian Cook, vati zvinhu izvi zvakatengwa nevatema vanogara kudiaspora, kwete zvizvarwa zveZimbabwe chete.
Idonation yakabva kune vakawanda vashoma-shoma vekuZimbabwe vakakontributa vakazvirwa muZimbabwe. Vazhinji vanhu vatema vanongochemawo kuti vedu wei tingabatsire sei Africa. Even ivo vasina kumbozvarirwa muAfrica, vamwe havasati vatombosvika kana kuAfrica, asi chichemo chavo ndechekuti tobatsira sei Africa yedu, toita mushandira pamwe sei kuti tibatsirane sevanhu vatema, not only vanogara muAfrica, not only vanogara muZimbabwe, asi vanhu vatema kwese kwatiri kunze kwenyika nekuAfrica.
Amai Chihombori vatiwo vakatanga vabvunza chipatara ichi zvachaida vasati vatenga.
Saka parenyatwa vanachiremba vakatarisa zvatakatiinazvo vakasarudza zvavaida. Zvakange zvisipo vakatipa listi yacho tikazvitsvaga tikazviwana. Saka kontena yauya ine zvinhu zvaidikanwa nechipatara. Chipatara chakafara chaizvo kuti zvavaida ndozvadi zvauya, kwete zvinhu zvauya zvisingashande zvavasingade.
Dr. Chihombori Kao, avo vakamboshanda pachipatara cheparinyatwa kuma 1910, vanotisangano ravo rakatanga kuunganidza mari yekubatsira zvipatara zvemuAfrica mushure mekuona kunetseka kwaita zvipatara izvi kuwana mishonga nezvimwe zvikwanisiro. Mukuru wechipatara cheparinyatwa Dr. Aspect Maunganidze vati rubatsiro urwu rwakakosha zvikuru.
Rubatsiro urwu runosanganisira rweequipment, madrugs, ma consumables anoshandiswa kuma operation nokuchengeta vanhu muma ICU nokuma ward. Zvinhu zvatinogara tichishandisa nguva nenguva, asi zvinhu zvino overtime zvinogona kuita breakdown, zvinhu zvoda kureplacewa nguva nenguva.
Mazuva mashoma apfuura, chipatara ichi changi chiri kubuda mapepa nawo nenyaya yekuti denga rechipatara ichi rainge richibvinza uyewo kuti zvimbuzi zvainge zvisiri kushanda zvakanaka. Hurumende iri kutadza kupa bazi rezveutano mari yakawanda sezvinodiwa pasi pechibvumirano cheAbuja Declaration chakanyoreranwa nenyika dzemuAfrica muna 1989 kuti zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% zvemari yebudget zviende kubazi rezveutano. Asi mukuru wemachiremba anoshanda akazvimirira Dr. Johannes Marisa vanoti kunyange hazvo zvakanaka kuwana rubatsiro, hurumende inofanira kuisa mari yakakwana kubazi rezveutano.
Tikuona kuti chirikuya kunetsa ifunding yekuhealth sector inenge yakatidzikirei.
Kusamira zvakanaka kwezvinhu kuzvipatara ndiko kunonzi kunopa kuti vashandi vagare vachiramwa mabasa, zvakazopa kuti hurumende idzike mutemo wekuda kuvarambidza kuita izvi. Nyaya yeuori pamari dzinenge dzapiwa hurumende inonziwo iri kupa kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo muzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Chimwe chizvarwa chekuZimbabwe chinotungamira sangano reConcerned Family, amai Fortunate Hove Cooper, vanoti sangano ravo riri kubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamo emvura mudunhu reCalifornia muAmerica. Vanogumi nevasere vakafa uye vamwe vakatsakatika mushure mekunge dzimba dzaeredzwa nemvura. Hatisati tanzwa kuti pane vakashaya pane chizvarwa cheZimbabwe here. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelous Mushanganya uye weStudio 7 naamai Cooper nezvenyaya iyi.
Zvava nani zvichienderana nekuti mvura yadzimuka, asi basa ririko. Dzimba dzakatorwa, minda, migwagwa yedu yatinoshandisa. Vanhu vakarasikirwa kunyanya divi rekunana Santa Barbara uko uchienda mberi uchikwidza, nedivi reLos Angeles inonzi San Fernando Valley, kunyanya freeway inonzi 101. Vanhu vakasangana nedambudziko guru nokuti kwaita kuondomoka kwepasi pemugwagwa motikari chiwira mukati. Asi tinotenda Mwari nokuti hatina hedu kuzorasikirwa nevanhu vakawanda, asi akarasikirwa mumwe mwana mudiki achienda kuchikoro akabvatorwa nemvura kuSt. Louis Obispo nevamwe vakaedza kuyambuka. Saka ndodambudziko rakaitika, asi nesimba ranga rine mvura mupengo iyi painge pachifanwa kunge pakaita zvinhu zvakaipa, asi misha yakaparara nedzimotikari idzi dzimwe dzaitongonyura mvura. Hova dzatinongoti hova dzakaita nzizi.
Mungazive here kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvingadai zvakawanikwa zvichiwirwa nedambudziko kana kushaya?
Pari zvino nemubatanidzwa yatinayo hatisati tambonzwa kuti pane akaita dambudziko. Kumusoro kweCalifornia uko kuNorthern California kuna San Jose kune vamwe vandakatobvunza vachiti aiwa kuri kunaya ende hazvina kumira mushe, tinotogara mudzimba, asi tiri raiti zvedu.
Tombotarisa kuti imi munobata mabasa akawanda semudzimai, mabasa api amuri kubata pari zvino ekuvandudzawo upenyu hwemamwe madzimai?
Ndinonyanya kushanda nevanhu madzimai vanogara mumastriti vaya vanoshandisa zvinodhaka, vamwewo vanotambudzika nepfungwa dzakakanganisika, uye vamwe vakangokanganisikwa noupenyu zvekuti vachina chokubata, havana kana pekugara. Tinovapa zvekudya zuva nezuva. Pamuzinda wedu uri kuno kuRiverside tinovabikira nokuvapa zvekudya uye nembatya dzekupfeka zuva nezuva, nokuti saizvozvo mvura yanga ichinaya vanouya vachiyerera mvura. Saka mune makagadzira hembe dzokuti pavanosvika mbubva vachinja vodya chikafu chinodziya chinotopisa, vobva vazotovapa nemasleeping bag vanenge vasina, vobva vaenda havo.
Vanga vari mutungamiri wesangano reConcerned Family, amai Fortunate Hove Cooper, vachitaura naMavelous Mushanganya uye weStudio 7 vari kuRiverside muCalifornia muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Thank you.
Sangano re Doctors Without Borders ratambira nemufaro danho rehurumende yeCameroon rekuburitsa muhusungwa vashandi varo vashanu vakanga vakasungwa vachipomerwa mhosva yekushanda nevanopfurikidza mwero vari kuda kuti nyika iyi ipatsanurwe nepakati. Vashandi ava vakasungwa nemauto vachinzi vainge vabatsira mumwe murume ainge abaiwa nepfuti ainzi anopfurikidza mwero asi sangano iri rinoti rinobatsira munhu wese. Zvipanga mazano zvemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden zvinoti zvawana mamwe magwaro ehurumende anofanira kugara akavanzika kana kuti classified documents kune imwe nzvimbo yechipiri. Mamwe magwaro akawanikwa kuhofisi yePenn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement yavaishanda mushure mekusiya basa semutevedzeri wemutungamiri wenyika. Zvipanga mazano zvava Biden zviri kutsvaga magwaro anofanira kugara akavanzwa aya. Muzinda wava Biden weWhite House hausati wapindura mibvunzo iri kubva kune penyuro yeReuters nezvemagwaro aya. Zvichitevera kushungurudzwa kwakaitwa nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change mumhirizhonga yezvematongerwo enyika kumurehwa North nevanofungidzirwa kuti nhengo dzebato reZANU PF vemakereke vari kushoropodza mhirizhonga iyi vachikurudzira vatungamiri vemapato kuti vatungamire mukumiswa kwemhirizhonga pamberi pesarudzo. Dzimwe nhengo dzesangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference dzanyora gwaro nhasi dzichishoropodza mhirizhonga iyi dzichiti nyaya yemhirizhonga inokanganisa magariro evanhu nekudaro mhirizhonga inofanirwa kumiswa zvachose. Nezuro sangano reZimbabwe Council of Churches rakaburitsawo gwaro richiti riri kushushikana uye kushamisika nemhirizhonga yekumurehwa North iyi. Vemakereke ava vari kukurudzirana kuti vataure nevakuru vemapato ezvematongerwo enyika kuitira kuti vatsiure nhengo dzavo kuti dzisiyane nemhirizhonga pamberi pesarudzo dzichaitwa munyika gore rino kuitira kuti sarudzo dziitwe murunyararo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Reverend Evaristo Chikanga vekereke United Methodist Church vari mutungamiri webato reRebuilding Zimbabwe Party uye vari nhengo yePollard pamwe naApostle Simon Goshomi vekereke yemirira yeJehovah Apostolic Church uye vari mutevedzeri wemutungamiri webato reZimbabwe Transformative Party. Tatanga nekubvunza vaGoshomi kuti vanoti kudii nemhirizhonga iyi.
Isi sekereke tinoti mhirizhonga itsva yezvematongerwo enyika iri kutaridza kuti vanhu havasi kunzwisisa shoko ravari kutaridza nekuti Mwari watinonamata asi Mwari wemhirizhonga wekuti vanhu vangawanikwa vachiruvana vachikuvadzana nenyaya dzekuti pfungwa kana kuti maonero avari kuita akasiyana pamusoro pematongerwo enyika. Saka chechi inofanira kuplaya roo yekuparidza peace kana kuti chechi ndiyo inofanira kutomira zvikuru panyaya dzepeace yobva yarambidza kana kuti yakondena zvese zviri kuitwa zvekurova vanhu. Ndo maonero atinoita panyaya dzemhirizhonga iri kuitwa mukati menyika.
Reverend Chikanga, nyaya irimo iyi ndiyo iye mhirizhonga kunzi machechi zvii zvaari kuitawo tichiona kuti mhirizhonga iri kunzi iri kukwira.
Ndinotenda vakambemeri chokwadi zvine zvinorwadza zvikuru kana vanhu venyika imwe chete vedunhu rimwe chete vachirovana nekuda kwezvimwe zvematongerwo enyika. Ndinotinini semachechi zvino zvisina kunaka zvamuchose asi ndinokumbirisa kuti vakuru vedzikereke vanyanye zvikuru kufambira vatungamiriri vemapato ezvematongerwo enyika nekuti mashoko anotaurwa nevakuru vemapato ezvematongerwo enyika anokwanisa kugara pfungwa dzinoita kuti vanhu varwisane kana vasangana pasavo. Ndinofara zvikuru mazuva akapera takaona Zimbabwe Council of Churches ichizvizitira mapato ezvematongerwo enyika vakaita zvakanaka asi zvikuru ngavachiramba vachitaura nevakuru vemakereke kuti vadzidzise vatungamiriri vemapato iyaya kuti matauriro avari kuita anyanye kuva matsauriro akanangana nekuyana mitava kwete nekuvisava kuitira kuti vanhu vasakuvadzane patara.
Ndinotenda Reverend, rambai muri parunhare, tinzwe kubva kuna Apostle Goshomi, munoti nemashoko aya.
Ndiri kuwirirana nemashoko ari kutaurwa naReverend Chikanga. Zvinofanira kutanga kubva kuvakuru, asi pakaita vakuru vemakereke vari kutotorwa nemabato sezvatiri kuona zviri kuitwa ruzii, kune vari kutorwa vachindodzidziswa pamusoro pebato riri kutongaridza mutiyezi vachinzi kune mapastors for ED. Tiri kureva kuti vanhu ivavo kana kuti chechi idzodzo hadzisingatolerendi pamusoro pevamwe vanhu vane muono wakasiyana nezvo.
Reverend Chikanga, munoti
makereke anenge achishanda mashandiro iwayaya haana kutendeka akavatuma kuti vaparidze evhangeri munyika. Havasi kutendeka, havasi kuteedzera zvidzidziso zveshoko ramwari panyika pano, uye vanenge vasiri kuteedzera zvekare mutemo wenyika, nekuti mutemo wenyika hautokurudzire kuti vanhu vaite varwisani. Saka vari kutyora zvinhu zviviri, vari kutyora zvatingati sungo nerutendo rwechikristu. Vari kuzvityora, vari kunyepera kuti makristu ivo vasiri, on the other hand vari kutyora futi murayiro wenyika, nekuti violence itori mhosva kuti vanhu vadare. Saka tinokurudzira vakuru vemakereke kuti vamire pachokwadi.
Apostle Goshomi, mashoko ari kubuda muvanhu ndeyekuti vezvematongerwo enyika kana vari paruzhinji vamwe vanoshoropodza mhirizhonga, asi kana vavega nenhengo dzemapato avo vokurudzira kuti vanopikisa vange vachioneswa kana kutambiswa chamutava nhava, mashoko apa hamungapawo kune vakadariwo.
Izvozvo ndo zvagara zvichiitika mukati menyika ino, kuti vanhu vanenge vari kunyepera vanhu vakaungana vanhu vachitaura, kana kuti vanotogona kutobuda mumidhia vachitaura kuti no to violence. Asi vapedza kutaura izvozvo unoziona vadiki kana kuti vatsigiri vavo vari pasapa vari kuita violence. Saka vazviri kureva izvo zvatinonyanya kubhirizana zviri kuti izvi ndo chokwadi chakamira pamusoro pebato iri.
Ndopeta chirongwa, Reverend Chikanga, munoona here vematongerwo enyika vachitambira kurudziro dzinotaura nemakereke? Nekuti tinoona kuti vemakereke ivavo vanotoone mapato avanotooneka vari vazhinji vacho kuti avanorerekera diviri, ava vari kudiviri. Munoona vachitambira here?
Ichokwadi chamuri kutaura ndinoona vachitambira, kana vakagarwa navo pasi vachitaurwa navo nezvakanaka.
Vanga vari Reverend Evaristo Chikanga vekereke United Methodist Church, vari mutungamiri webato reRebuilding Zimbabwe Party, uye vari nhengo yePollard. Manzwa zvakare kubva kuna Apostle Simon Goshomi vekereke yeMirirai Jehovha Apostolic Church, uye vari mutevedzeri wemutungamiri webato reZimbabwe Transformative Party. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotaura tichitarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, kana kuti Women's Round Table na 8 PM, nhasi tiri kutarisa mabasa ebudiriro ari kuitwa nemadzimai uye matambudziko avari kusangana nawo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Human Rights Watch yopomera hurumende yeZimbabwe mhosva yekutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Dzimwe nhengo dzedare reparamende muBritain dzokurudzira hurumende yenyika iyi kuti isabvumidze Zimbabwe kudzorwa muCommonwealth nenyaya yekutonga nedemo. Mapurisa anosunga vamwe vanhu vakabuda pavhidhiyo vachizviti vatsigiri veZANU-PF vairova vatsigiri vebato reCCC kumurehwa North. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
soku isi